vanhu vakaendeswa kudisciplinary hearing in the sense yekuti kana munhu akabudisa munewspaper achitukirira rusangano, disciplinary committee yotarisa kuti zvaaita izvi zvinoita kuti akodzere kuramba ari mupati here. Hapana nidzi yekuti uye kuzobvunzwa zvinhu zviri pachena. Party private club yokuti inoita marules ayo asingaenderani nezvekumatare. Saka ikangokutarisa kuona kuti zvaoti hazviitizikuti club yedu inde mberi, vanokuudza kuti chibuda unoita zvaunoda ufume yako pati. Saka vakatotongwa nemhosva dzavakuziva ende hapana anodziramba mhosva idzodzo.
Vari kutiwo ivo vakadzingwa ava havacherechedze Congress yakaitwa muna zvita nekuti yanga isiri kutedzera bumbiro remitemo, munoti kudi?
Aizvo ndo zvinoita munhu anenge akudzingwa wakawese wese. Asi Congress yakaita zvakanaka, vanozviziva kuti tisataenda kuCongress, pakaita Women's Conference, pakaita Youth Conference, ivo vana vamutasa ndo vatopresida pamaconference ese iwayo.
Ko zvavari kutaura zvekuti Mai Mugabe ndo vapa nyanga?
Aiwa, hachisi chokwadi. Mai Mugabe ndi secretary weWomen's League, varimo mupolitiburo navamwe, but siyenzokuva dzinga akaitwa nepolitiburo anoitwa namai Mugabe vari vega. Saka hachisi chokwadi.